Nyaya iliponde kuti msangano the Coalition of Democrats Court une mapato anosika 9. Saka mapato aya mangwana mastructure awo ari muHarare ari kusangana ku exhibition park uko kunonzi ku Harare Showground ku Nelson Mandela Hall uko kwatiri kundoronga hwaro kuti tichasvika sei kusarudzo dza 2018 tiri mubatanidzwa mapato 9. Ndiwo ari kutarisirwa kuuya uko kuti varonge pamwe chete neutungamiri hwemapato iyaya kuti tofamba sei, tovhura hwaro hupi kuti tizondosvika pana 2018. Asi zviri kuitika ndezvemuHarare nechitungwiza mangwana, tozoenda kune mamwe maprovinsi.
Chii chaita kuti mude kusvika pakutora danho irori? Tichiona kuti mubatanidzwa wenyu wanga watova nemwedzi yakawanda uchishanda.
Apa kunoratidza kukura kuti mubatanidzwa wedu uye nekuvimbana kwakanyanya. Nekuda kwekuti musangano weCoalition of Democrats kana kuti weCOD wava kuratidza kusimba uye tine vanhu vakati wandei, masangano akati wandei ava kunyorera kuti vanodavo kuva muCOD mudariro rimwe chete nevamwe, vakufamba nzira imwe chete nevamwe. Apa tava kutanga gwendo nokuda kwekuti nguva yose iyi yanga iri yokuronga. Sokuwa kwamumboita vandaura anoti Roma haina kuvakwa zuva rimwe chete. Tava kutanga gwendo kuenda kuna 2018, tava kutanga masteps ekutanga kuti tiinde kusvika tasvika pana 2018. Asi ndiwo kutotanga kwemaprogiramu makuru eCoalition of Democrats, kutanga kwegadziriro dza 2018. Saka mapato tamuvha, tingati tasumuka negiya rimwe chete kukwira mudenga kuti tichitanga kusumuka kuti tichienda kuna 2018.
Tinomboona kuti misangano yezvematongerwo enyika iyi munopedzisira matadza kuiita muchinzimaramidzwa nemapurisa. Makawirirana here nemapurisa pamusangano wenyu wamangwana?
Musangano wamangwana mapurisa akatendera kuti kodi iite musangano. Vakanonoka zvavo, vakatanga kutsikatsika madziro, asi takangobatana pahuro tichiedza kuti vadavire. Vakapedzisira vadavira, vakadavira mazuva mashoma nenadarika. Asi takanga tava nenguva tanyorera kwavari, ndokunga tatokwanisa kana vhiki mbiri tavanyorera tichitivazivise, nokuti mutemo wenyika hautiwo tinofanira kuvakumbira, unoti tinofanira kungovazivisa pazvinhu zvatoda kuita. Havana kodzero yekuti hongu kana kwete, vanofanira kungoziva ndozvongotaura mutemo. Ivo vanoda kuti vape vanhu mhinduro. Aiwa, havana kodzero pasuo mutemo wenyika kuti vaite izvozvo. Asi takavapa mukana, tikavaremekedza, tikavanyorera,